mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 28 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kuMatabeleland dzakarohwa zvakaipisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinotonga reZANU-PF. Dare reHigh Court kwaMutare rinorambidza hurumende yekubisa nechisimba muritsigere kwamunyokowere mudunhu reChipinge. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pamakumi matatu nevatanhatu 36, zvichitevera kufa nechirwere ichi kwomumwe murume nemudzimai kumanikaland nezuro. Nezuro, vanhu vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi. Pavanhu ava, zana nemakumi masere nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi munyika. Vaviri vakabva kuSouth Africa, mumwe chete akabva kuZambia. Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana masere ane makumi mana nemana 844,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nevaviri 17,682. Vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nemapfumbamwe 489,000. Bato reMDC Alliance muBulawayo rinoti nhengo yaro yevechidiki yeYouth Assembly National Executive Takunda Madzana ari kurwara zvakaipisisa muchipatara mushure mokurohwa nevanhu vasingazikanwi vanonzi vakange vakapakata pfuti, avo vanonzi vakamupisa nemoto wamagetsi. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlochayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinopomera bato reZANU-PF mhosva yokupamba nekurova Takunda Madzana, vachiti imwe zvenhengo yavo yakatoshaya kuPlumtree mushure mokurohwa nevavanoti vanhu veZANU-PF.
Nhengo yedare guru repamusoro reboka reMDC Alliance revechidiki Takunda Madzana uyo anogara kuBulawayo akabatwa nevanhu vasikazikanwi, vanhu vanga vane mota isikazikanwi, vakamurova zvisingaiti ikoko kuBulawayo. Vanonzi vanhu vakamutora vakamubvisa nhumbi dzake vakamukanda mumvura, mushure mazvo vakabva vatanga kumurova.
Akarohwa zvakadini uye akarohwa pai?
Mashoko atatambira anotaura kuti Takunda akarohwa neinonzi electrical shock, iyo yaivaishandisa panhengo dzake dzemuviri pese pese. Mashoko mazhinji hanzi avaibvunza ndeyekuti kumaZANU-PF masigo masks anogadzirwa kupi, ndiani anomaita, zvakangodaro daro. Saka tinoona kuri kuita kunokatyamadza kukuru, tichitarisa kuti upenyu hwevanhu hunenge husina kumira zvakanaka. Vanhu vanenge vachirarama mukutotya chinonya chikisa chauto chikisa munyika medu itoro hurumende yedu kuti auzozive kuti mangwana zvichafamba sei nekuti hurumende yacho iri kutya vanhu hurumende ikuramba ichityisidzira vanhu so zviri kuitika zvinotoshamisa
tinonzwa kuti pane imwezve nhengo yebato renyu yakarwa kuPlumtree mungatiudzawo nezvenyaya iyi
tine imwe futi nhengo yedu iyo vandlovhu vashaya kuPlumtree uko nenyaya yekurohwa zvisingaiti kusvika pakuzoshaya nenhengo dzeZANU PF saka tiri kuona kuti munyika medu vanhu kuremekedzwa kuupenyu hwemunhu hakusisina munyika medu
chii chiri kukonzera izvi nhai vahlwa chayo
tinoona nyika yedu isingaremekedzi godzero dzevanhu asi izvi zvichinyanya kutaurwa kuitwa nehurumende yedu iripo pachigaro yamunoziva yakapinda zvepfepfe zvemabhindauko saka vari kuvhunduka vanhu nekuti vanhu vazhinji vakavhotera president Nelson Chamisa saka vanoziva kuti vanhu havadi ZANU PF vanhu vazhinji vanoda MDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa saka vari kuda kufosa vanhu kuti kumanikidza kuti ndide zvinova zviri zvinhu zvisina kunaka saka mazuva apera iyaya muri kuona kuti nyaya yekupambwa kwevanhu nechisimba inyaya yaenderera mberi zvakanyanya inyaya yatenderera munyika inyaya iri kuvhundutsa vanhu vese munyika kuti ko chii chakuitika munyika medu ko hurumende iripo iyi ko chii charoda kuti isvitse vanhu iroda kuendesa kupi tiri kuona vanhu vari kutambudzika nenyaya yecovid vari kuedza neposi panogoranapo kuti vanhu vatsvake cheuviri vararame munguva yakaoma kudai asi zvakadaro hurumende kuburikidza nemapazi ayo anoita nezveizvozvo zvekuzobata vanhu vanowanika vachiconcentrata much on zvinhu izvozvo zvokuvhunitsira vanhu nokutyisidzira vana vezimbabwe
imi seMDC Alliance moita sei nezviri kuitika izvi
chiripo ndechekuti vana vezimbabwe kwavanoda kusvika vanokuziva kuda kuendeswa nyika vanokuziva zvinofanira kuitwa vanozviziva nekuti nyika ndeyevanhu nyika ise munhu nyika ndeyevanhu vanhu vakasikwa namwari saka kuda kufanira kuenda nyika vanhu vanokuziva and vari prepared kuti vaite zvese zvinokwanisa kuti nyika yedu inake
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlwachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7 tabatavo umwe wevakuru mubato reZANU PF Dr Simba Mavaza avo vati mapurisa haasi eZANU PF vachiti bato reMDC Alliance rapererwa nemazano nekusadiwa kwaro nevanhu naizvozvo riri kutsvaka pekuwanda napo sezvo vari kutadza kuwana rutsigiro rwevanhu
chekutanga bato reZANU PF harisi bato rinozikanwa nenyaya dzikurwa kana dzemirizhonga kurwa kwedu kurwa kwakaitika munguva dzehondo vanhu vanenge vapinda mudambudziko rekurohwa kana kubatwa kana kunzi vashayikwa kunzi vari kupi vachinoba kuti vashayikwa vanenge vabatwa nemapurisa mapurisa haasi eZANU PF masoja haasi eZANU PF masoja enyika yeZimbabwe saka munhu akapara mhosva yake akabatwa nemapurisa andione chikonzero chekuti nemhaka yei vachibva vachema-chema kuita kunge nyoka yapinda mumba vachiti munhu arohwa neZANU PF isu ZANU PF tinenge tiri kudzimba hatisi kurali hatina chatinorovera munhu vatiri kutonga because tisu tiri kutonga
zvino Dr Mavaza sei kuchingonzi kana paita mhirizhonga dzerudzuru kunonzi vanhu veZANU PF sei bato reZANU PF richipomerwa mhosva dzekuita zvinhu zvokupamba nekurova vanhu
ZANU PF haina chikonzero chekukonzera mhirizhonga munyika yairi kutonga iyo manyika yainofanira kukonzera kuva nerugare kuti hurumende ionekwe kunzi yabudirira yagona kutonga inooneka nerugare rwevanhu venyika yavo saka tiri kuti isusu as far as peace is concerned ZANU PF yakaita nepainogona kuunza runyararo munyika yeZimbabwe saka tinonzwa hedu vanochema vakabata gotsi nekuti pashuwa hapashaikwe muroi ivo vanenge vari vatanga mhirizhonga dzavo vosungwa voroverwa nyaya dzavo dzimweni dzenguva vanorohwa nematsotsi vatisingazivi ovhanyeba kuti ZANU PF
avo vange vari umwe wevakuru mubato reZANU PF Dr Simba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7 Mutongi wedare rebamsoro re High Court pamtare Justice Mwayera nechishanu chadarika vakapa mutongo unorambidza hurumende kubvisa nechisimba muri dzinodarika mazana manomwe dzigere kwa munyokowere mudunhu rechipinge isina gwaro rinoipa mvumo rinobva kudare redzimhosva kana kuti court order. Mutongo uyu unotevera danho rakanga ratorwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakabatana nevagari pamwe nesangano replatform for youth and community development rekuenda kudare iri vachida kuti ribise hurumende kudzinga mhuri idzi dzisina kuratidza kumwe kwokunogara. Jonga Kande Miri West Studio 7 abata mukuru we platform for youth and community development Vaclaris Maduku avo vanoti vanotambira nemufaro mutongo uyu sezvo uchavapa mumwe mukana wekuti vambogara zvekare pasi nehurumende vaedze kugadzirisa nyaya iyi.
Ndakara yambo kuti dare repamusoro re High Court kwamutare zvitungamirirwa na Justice Vamwaera rakabvumira nechikumbiro chedu nevagari vekwamunyoko village kuti pasaita kana ane zvake anopindira panyaya dzekuda kudzinga vanhu pamagariro avo vasina court order uyezve pasina kuita nhaurirano inobvumirwa kuti iitwe nebumbiro remutemo.
Imi matambira sei mutongo wedare uyu?
Tinozvitambira tichiti aiwa mutongo wedare uyu unotipa mukana wakanyanya wekuti isu veplatform for youth and community development nenharaunda yekwamunyokore nedzimwe nharaunda dzinosvika 7 dziri muchipinge dziri kusangana nedambudziko rekuda kudzingwa tinge tine hurukuro yemandoro kwati pamwe chete nelocal authority yedu yemuchipinge inosanganisira DDC vamashava CEO vamambocha ndinogonda kuti mukana uyu ndiwe kuti paite hurukuro yakakwana nekuti chatinofanira kunge tichidetsera vagari inguva yechando uye kune chirwere cheCOVID-19 haisiyo nguva yatingataura zvekudzingana haisiyo nguva yatingataura zveeviction.
Imi wose sangano replatform for youth and community development zvii zvamuri kuitawo panyaya iyoyi?
Vateereri vedu vangada kuziva kuti isu sesangano hatisi kungoita kufamba tisinawo kururemekedzo watinako. Tinotaura navo mujiti, totaurazve navo CEO vecouncil pakutaurira nekukurukura kwatinenge tichiita. Vanotaura kuti ivo vagari venharaunda dzatiri kumirira isu kwakondo munyokowere kwamahachi kwachecheche kubikoni kundiyadzo panewo kunyatsokugarisana kunofanira kuitwa hatina regularization dzimwewo nzvimbo dzavari kugara asi kana zvichiitika izvi hazvingoitwi nekuuya kwakupa vanhu matsamba yekuti ibvai munharaunda dzamunogara panofanira kunge paine hurukuro sekuti pamunyokore panotaura apa pane nhoroondo yakadzama inobvira kuma1963 paiuya ada yekuchipanga ikoko pane kurwisana kwakaitika kwenharaunda kusvikira pazoita kuwirana kuti vekwamunyokowere vagare asi panewo mhuri dzanga dzakazi vanofanira kugara kusvika pamhuri dzakati kuti.
Koiyo hurumende iri kupa zvikonzero zvipi zvokuti ibvise vanhu ava pavagere?
Mujiti vari kuti ivo vanhu ava vapfuurikidza namba yevanhu vanga vachifanira kunge vachigara munharaunda imomo nekuti pane mamwe madzimutape kana kutiwo vamwe venharaunda vanenge vachitengesera nemastands zvisina kunge zviri pamutemo kana tingati vachiita tingati maland barons aya vanongosvika vachingoti uyai vanhu vachingotengesera vanhu saka panenge pachida kuti pagadziriswe. Isu izvi zvanotaura zvinozvinzwisisa asi hatibvumirani nepfungwa yekuti kana pange paitika nyaya dzakadaro vanhu ndozinga vachidzingwa vopiwa 7 days. Panoda kutaurirana vanhu vonzwisisa kuti vari kuita izvozvo zviri pamutemo ndevapi pane matanho anofanira kutorwa mukutaurirana. Isu tichibatsirawo kuti vanhu vanenge vagara zvisina mutemo vazivise vanofanira kugara sei ndo kubudirira kwemumatunhu kwete kuti vanhu chibvai nemazuva 7 vasina kwekuenda nekuti kodzero dzine vanhu dzekuti kana vatotanga kugara ipapo ndozvinotaura section 74 yeconstitution yedu panofanira kunge pakutaurirwana pataurirwana paya iwo council voti uya nemagwaro yatinoti High Court order ine zvotaura kuti ibvai mune zvakanaka tichi kwanawo izvi satikada kuti tichiita apeal kuna vamujiti apeal kuna CEO kudaiwa ndo mukana wamungakwanisa kundoshandisa uno kuti isu seplatform for youth tikudetserei kana tibatsiri pamwe chete kuti tikwanise kuti vanhu vanzwisise meseji iri kubva kukanzo kuti tofambisa pamwe chete sei. Tinofungidza zvikaitika izvozvo hapana chinotombonetsa tinenge tichibatsirana chakaramba chete vanhu vadzingwe nguva yechando vadzingwe nguva yecovid vanenge vakutokanganiswawo kodzero dzavo zvinhu azvizviti zvakanaka ndopanozopesera vanhu vaakurwisana kuenda kumatare paifana kuita nzira yekupedzisira nekuti vanhu vanotaurirana ndivana vanogara vese zvakanaka.
Avo vange vari mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kuroniko rinoti vamwezve vanamukoti makumi matatu nevaviri pachipatara chemupilo kuBulawayo vabatwa neCOVID-19. Mudaily News mune nyaya inoti kusawirirana mukati mebato reMDCT riri kufanira kutungamirwa naMuzvare Togozani Kupe kuri kuenderera mberi mushure mekunge munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaratidza kuti vanoda kukukwidzirawo utungamiri webato iri. ZimLife.com rinoti mapurisa ari kutsvaga vanhu gumi nevana vemapato ezvematongerwo enyika, vakuru vemasangano anomirira vanhu neavo vanomirira vashandi vavanoti ndivo vari kukurudzira kuratidzira svondo rino. Vamwe vevari kutsvakwa vanosanganisa vaJob Sikala, vaPeter Mutasa, vaGodfrey Senengamu, vaObed Masaraure nevamwe. MuNewsday mune nyaya yokumbomiswa kusangana kwedare reparamende mushure mekunge dzimwe nhengo dzeparamende mbiri dzabatwa necoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Upeyi hwatirikurarama sevanhu veZimbabwe hwakaoma. Ngatisadzore tsvimbo, ngatienderere mberi nedemonstration. Ngatirambe takadzvanya, ngatishingei, ngatisadzora tsvimbo. Todorohwa tiriko, ngatishingei vanhu ava. Tatambura, otherwise pamwe vangaona kuti pane zviri kuitika nekuti inzara muZimbabwe.
Panyaya yedemonstration apo Studio 7 wazivai vateereri tiri kuti demonstration kunyachichidzirwa kusungwa kwana vangari vhume nana journalist hope wechingono kungaitwa, asi vanhu vanofanira kuramba vachienderera mberi kuna vane mukana wekuratidzira, because kusvika rini takanyarara tichiurayiwa neZANU-PF inonzi Knowledge Chipindiro.
Makadi makadi vashamarari veStudio 7, okay, pane zvandoda kungo kunzavo. Pane zvandakanzwavo kuna gogo venyuchi. Gogo venyuchi, hapanawo here zvamungatiitira musi wa31 mukati wedzere nyuchi dzacho? Gogo venyuchi, ndakangonzwavo kuti kuna gogo venyuchi vari kukuwadzana. Gogo, kana muchindinzwa, gogo, tiitirewo zvidhafudhafu, nyuchi dziti wandei, nokuti masoja remapurisa ari kutijairira. Nyuchi ngadziti wandei musi wa31 apo dzongotungamira isusu tichitevera. Gogo, tinokubhadharai kana muchindinzwa, gogo.
Aiwa, aivo iwe Studio 7, vashamarari vese ndiri kukwazisai. Ndini Lamid Mhungu, ndiri kuno kugokwe North kwagore dema. Ndinoda kutsigira vese vari kutatidzira kuti hapana chinongouya nyore kana chakashata kudai. Chinouya nekucheuka kuropa, chinouya nekurwadziwa. Ngatibude tinoratidzira izvozvo takatogadzirira. Ndofa 31 tiri kupinda murodhi rinogadzirira. Kuno kugokwe takatowanda, tinoda zvekutoratidzira izvo. Zvamunangagwa zvanotaura zvemahara zvoku hatichadi, taneta. Kati taneta nekubirwa zvinhu zvedu, taneta nekubunyikidzwa. Vanhu vari kungosungwa mahara. Ticharatidzira, nyika yese ngairatidzire.
Pamusore, pamusore vabato Studio 7. Inini hangu chichemo changu, handina hangu mazhinji asi kuti ndinoraramawo nokumwa maARV nzara. Ndanzvikumbirawo undisvitsirawo chichemo changu kuhurumende, vandipowawo kana bhinzi hadzo. Izo zvine mazuva matatu kana kumwa mapiri. Inini ndaita basa rechikrosport. Mari yakapera ndichitenga chikafu. Zvino nzara. Nzara ndoyanditambudza. Ndaingokumbirawo hurumende iti wewo. Pane isu tinorarama nemapiri. Ndaingokumbirisawo nemoyo werudo kuti vatibatsirewo. Ndatenda hangu.
Mangwanani vashama vari kustudio sezveremiri, ini ndine wangu mubvunzo wandoda kubvunza. Naimi, basa remapurisa nemasoja ndereiko? Handi mapurisa nemasoja panodemonstrate vanhu, basa ravo nderekuchengetedza vanhu kuti vademonstrate zvakanaka zvisina violence here? Kana iwo mutemo wecovid wacho uchiti vanhu ngavapfeke mamaski wodemonstrata murunyararo, imhosva here? Ko wai mapurisa achida kurwa nevanhu vada kuita demonstration? Kudemonstrate ndombumbiro remutemo wekudongo kunobvumidzwa. Kuna South Africa kwanhu vari kudemonstrate, kuna America vari kudemonstrate, but ndokune kune high number yevanhu vane COVID yakawandisa nevanhu vari kufa zvakanyanya. But kuri kudemonstrate kwawani? Mapurisa ngavazive basa ravo. Kana zviri zvecovid-19 zvinokurudzirwa kunzi munhu demonstratai makaita social distancing, makapfeka mamask. Saka siri tichangodemonstrata tichidaro. Ndatenda maita basa. Ndini Baba Junior, ndiri kuHeidelberg, South Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai murezimbabwe, tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection na 8 p.m. nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Murezimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. manheru ano. Muineni Mike Hove.
Makati imba yakasimba inovakigwa papwe. Imba yebwe, dzimba remapwe, Zimbabwe. Asibwe racho rozonunguka. Imba yacho yodengenyeka.
Muimbi akatanga kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore 10 ekuberekwa munyaradzi munoda wafa abura kamwe kambo kanonzi munamato weZimbabwe kari kutarizirwa kunetsa zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yaita na Blessing Zulu weStudio 7.
Takachitagira matsime edu anovhinza.
Batai.
Mugore rino tinotarisira kunge tichibudisa damba refu rinonzi munyaradzi. Damba refu iri rine matrix anokwana iwo kuita 10. Taifana kunge takaribudisa mimwedzi yadarika iyo, asi nedambudziko rakasanganikwana naro nepasi rino rose, dambudziko iri rakasvikawo kwatiri. Saka rakaita kuti tisundire mberi mazuva tinokwanisa kunge tichizobudisa damba refu iri. Saka tikutarisira kuribudisa mumwedzi inotevera iyo. Asi tativatsigiri vedu havangambofi nezhara yemusic yedu kana kuti yemanzi yedu. Saka tatungamidza isusu pamberi track kana kuti single inonzi munamato weZimbabwe iyo inova yatabudisa.
Mungati kambo aka kari kutaura nezvei chaizvo?
Track iri kungotaura chete kuti nzira inogona kuti matambudziko edu ose apere senyika inzira yekunamata ndiJehovha iwo pachavo. Saka ndakaona inini kuti senyika in the past takavimba nezvimwe zvunhu zvataifunga kuti zvinokwanisa kutibudisa mumatambudziko, asi zvinhu izvozvo zvakatadza kutibudisa mumatambudziko. nzira yoga inokwanisa kutibudisa mumatambudziko as a nation, as a family, as individuals, ndivo Jehovha pachavo, nekuti vanototaura iwo mushoko ravo kuti ndivo voga nzira. Saka that is what the trek is all about. Ndo yatati timbotungamidza kumberi panguva yatiri ino. We know kuti things are not really well in our country, asi tiri kungonamata kuti Jehovha vatinzwe minyengetero yedu, asi tisati tanamata, tisati tatanga kunamata kuti Jehovha vagadzire nyika, Jehovha ngavatange vagadzira isu pachedu as individuals, kuti pfungwa dzedu dzigone kuvimba navo totally.
Saka munenge muchiitawo sei apa bati mune Damba Refu muchienda mberi?
Saka zvatiri kutarisira kuita muchinge tichange tichidonetsa masingles kutotanga neyei munamato weZimbabwe, tichatipa mafika anotovera todonetsa futi imwe single, tichingodero-dero kusvika tazosvika pakuti taakulauncha Damba Refu rose panguva imwe chete.
Manga mamboti zii zvii zvaka zvichiitika apa, manga mapinda mumatambudziko here?
Ya, so vamwe vanogona kubvunza kuti ko manyarara tatisingachanyanyi kunzwai chii chiri kuitika. Matambudziko atanga tiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho hatinawo masponsors, hatina mapartners vanokwanisa kuuya vachiita chipini kuti basa ripfuurire mberi, basa riinde kumberi, nyika inzwe music. Saka ndozve zvimwe zvatanga zviri kutidzosera kumashure izvozvo, asi tinovimbisa vatsigiri vedu kuti aiwa kuburikidza nenyasha dzaJehovha vakatiwanira nyasha, tinoziva kuti tichawanawo masponsors, mapartners vanoda kupatina nesu kuti ushumiri huende kumberi.
Kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore gumi ekuberekwa, munyaradzi munoda wafa ange ari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Bato rinopikisa reMBC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kumatebeleland dzakarohwa zvakaibvisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinoponga reZANUPF, mashoko ari kurambiwa nebato iri. Dare reHigh Court kwaMutare rinorambidza hurumende kubisa nechisimba muri dzigerekwa munyokowere mudunhu reChipinge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.